kafa zama neshamwari pamuchato wangu kana veutsinye vakabisa zvipo kana nevaroi vakapembera nekukururudza namo yakatozouya ndavemba mangwe bereko 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 yakaramba bereko 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 yakaramba bereko 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 yakaramba bereko 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 yakaramba ndine vimbi yangu yemashoko izingabiwe kana nani zvake Uwana kandita zira Dagango zifimbika Mufimbi yangu Isinga biwe Munu angazi wechete Shiri mufimbi yangu Die wandinoda Wandino imbana ye Ana yangu ifimbi yangu inondichengetera mashoko anokosha Mandu yakanga yatandavara ikaisa muswe nokokoko nokukanganwa kwayakabva ikavumura zvinoera munyika yedu yeZimbabwe nyika yedu yeZimbabwe baba nyika yedu yeZimbabwe nyika yedu yeZimbabwe atikanganwe varere mumasango vasina makuva Vakavira nyika yavo vakavira nyika yavo nyika yavo yeZimbabwe nyika yavo yeZimbabwe baba we nyika yavo yeZimbabwe nyika yavo yeZimbabwe taive gumi nevaviri tichibva kumosa vamwe ndokudyiwa neshumba ini ndikaponera mumuti seshamwari dzepamoyo shamwari dzeropa pandakadzika mumuti ndokutanga kushevedza kumabuno aendani avangadairi naimazango aendani avangadairi zvino vakomana nguva yapera hapana minduru ndafamba chinambwe ndokuona makomo iye nzvimbo yaityisa zvino ndarangarira makamba ndanga ndinawo oo apera kufa midzimu yemunomandirasa kundisiya ndekandeka senzungu yakanona panzira ingandasara ndekani mundurudze munomandirasa kundisiya ndekandeka senzungu yakanona panzira nondasara ndekandi maindasara ndekandika maindasara ndekandika Undi Mangwana chofu menda kadekara.